Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechitatu, nyamavhuvhu 29, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vanoti mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance Nelson Chamisa vanofanirwa kutambira mutongo wakabuda mumatare edzimhosva wekuti vamunanga gwandu vakakunda musarudzo. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanosangana negurukota rekuGermany rinoona nezvekudyidzana munyaya dzeupfumi pamwe nebudiriro, vachibvumirana kuumba komisheni ichaona nezvekusimbaradza ukama nekudyidzana pakati penyika mbiri idzi. Sangano reFEMA and Early Warning Systems kana kuti FuseNet raburitsa mashoko ekuti Zimbabwe yatarisana nekushayikwa kwemvura inokwanira zvirimwa mwaka uno kusvika muna kurume 2019. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanoti mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanofanirwa kutambira mutongo wakabuda mumatare edzimhosva wekuti vaEmmerson Mnangagwa veZANU PF ndo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iye.
Vachitaura mushure mekutoreswa mhiko kwavamunangagwa, vaRamaphosa vanoti kukundwa kwavachamisa hakufanire kudzora kubudirira kwenyika mumashure. VaRamaphosa vanoti musarudzo dzose dzinoitwa pane vanokunda vamwe vachikundwa, asi izvi hazvirevi kuti ndipo panenge paperera sarungano kune avo vanenge vakundwa musarudzo. Vachitaura kekutanga nemugovera vachamisa vakati ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika, kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakati vamunangagwa ndivo vakakunda. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaGideon Chitanga vanoti mashoko avaRamaphosa anoratidza kuti nyika dzakatenderedza Zimbabwe dzakazvipira kushanda pamwe nehurumende yavamunangagwa.
Kuti vachamisa vabvume maresults emaelections kunoratidza kuti nyika dzakagarisana neZimbabwe nevatungamiri vadzo vari kuda kuti nyaya yeZimbabwe kusawirirana pakuitwa kwemaelections ipere. Vari kutarisira Zimbabwe nerunyararo, vanoda Zimbabwe yavanogona kushanda nayo nekushanda nevatungamiri vayo pasina kupikisana. Ndoona kuti
vachitanga vanoti havaoni vachamisa vachisvika kure nenyaya yavari kuda kuramba vachisimudzira, uyewo havaoni mhuri yeZimbabwe ichiramba ichiratidzira kusafara kwayo nezvakabuda musarudzo iyi.
Kupedzwa kwakaitwa nyaya yekucourt ndiwo maperere ayo. Handioni vachamisa vachinyanyoenda mberi nekukwikwidza zvakabuda musarudzo, nokuti nzira yavakatora yekuenda kumutemo yanga yakanaka hayo, asi kana yangosvika Constitutional Court hakusisina kwokuenda. Handioni zvevanhu veZimbabwe vaine nyota yekuenda mastreets vachidemonstrata. Ndofunga kuti chavari kutarisa chavanoda iko zvino kuikonomi yenyika isimukire, vagone kuwana mabasa, vagone kusimudzira upenyu hwavo. Ndoona senge kuti nenyika dzakatenderedza Zimbabwe ndozvadziri kutarisirawo uye ndozvadziri kuda kuti nyika igone kufambira mberi.
Asi zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa kusanganisira vemapato anopikisa havazi kutenderana nemashoko avaRamaphosa. Vazhinji vavo vanoti ichokwadi kuti vachamisa ndo vakakunda musarudzo iyi. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muMDC Alliance mudunhu reJohannesburg vaSimbarashe MJ vanoti zvagara zvichizivikanwa kuti vaRamaphosa mutsigiri mukuru weZANU PF.
Vanhu vatowana vaRamaphosa apo sairari nyabudisha mutsazukuru yedi isusu CMTC iri muno muTransberg because tinoziziva kuti sema neighboring countries even African Union yanita nyaya yeZimbabwe saka ivo vanongoda kuti nyaya yeZimbabwe ingopfuura iende amuziko remuZimbabwe anoziva kuti illegitimacy government ivo vanongoda kuti zvingopfuura but legitimacy inobva kuvanhuka inobva through free and fair election zvino ndozvisiri kuitika muZimbabwe ivo vana maposa pavaripo pavakarwira zvisunungukuru South Africa vanozviziva kuti makotsi nguva yapasati aishandiswa kutsvanyira vanhu vatema but ivo vaizvitambira iye vaitarisirwa nguva iyoyo kuti varemekedze majajimendi emakotsi but vaisazvitambira nokuti vaiona kuti makotsi avo ari kushandiswa kutsvanyira vanhu vatema ndozvimwe chete nesu purezidendi vedu vachamisa vakati tinoremekedza majaji edu nezvakaita but hatitambiri jajimendi yavakaita nokuti iri bias iri kurerekera kusaikwezanupf ivo vana maposa as a South African president vanozviziva kuti zanupf aive munhu vakaita judicial of inquiry yemaelections emuzimbabwe 2002 akabuda pachena kuti zanupf aiwina election muzimbabwe vanozviziva saivo varingodawo kuti zviite zvipfuure plus zvakare tine ese ivo semukuru wenc nc yakabuda pachena kuti yakarerekera maliberation movement kuti vanosapotana pachause liberation mus hazvitishamise kana ramaposa sapurezidendi wenc achibuda achiti iye vachamisanga vatambira hazvitishamise nokuti tinoziva ivo rutevi rwavakarerekera asi hazvo isusu purezidendi vedu vakabuda pachena vakati tinorespect decision yemajaji but hatiitambira haisitombori mhosva nokuti zanu takatarisa parizvi havasi kuratidza kuti vanhu vane legitimacy vanhu vanodiwa nevanhu kuzvino vari kusunga vatungamiri vepati redu ini nditori mumwe wevasungwa ini nditori munhu anzikwa ndiri besti koko kuSouth Africa pandimuno muzimba munhu anzikwanza kwekoko nokuti ndirikufanira kumbuya atenda makotsi cheku ndaangosungwa ngopowa mhosva nokuti ndirindisii saka izvozvo ndo zvinhu zvatoro zvinoita kuti tisatambire zvinhu zvakaita zviri kubuda kumakotsi nokuti makotsi ari kushandiswa kutsvanyira vanhu sistemu yehurumende kushandiswa kutsvanyira vanhu
mutungamiri weprogressive peoples party vatimothy chiguvare vanoti varamaposa havana kodzero yekuwirirana neutongi hunotsigira vanhu vanotyora kodzero dzavanhu
hazvina kukodzera kuti varamaposa vakumbire mutungamiriri webato remdc alliance kuti atambire mutongo wedare agobvumirana navo isu tichiti hapana munhu ari pamusoro pemutemo munyika yezimbabwe vamunangagwa vane mhosva dzavainadzo semutungamiriri wemauto ezimbabwe maererano nekupfurwa kwakaitwa vana vatanhatu vakapfurwa kana kuti vanhu vatanhatu vakapfurwa musi waianaunswa maelections muHarare mhosva iyi inoda kufanira kutongwa kana yatongwa vamunangagwa vaonekwa vasina mhosva ndo patichazotaura kuti tione kuti mutongo wakapiwa nedare resupreme court ndiwo here kana kuti kwete nekuti dare iri renyaya yeava vanhu vakapfurwa vanokwana vatanhatu hasati rajekeswa isu tiri kuda kuti dare iri rijekeswe chokutanga ndo chatiri kukumbira kana izvo zvaita isu tozoti tozotaurirana vamunangagwa vakodzere kuti vaite mutungamiriri wenyika vasina kukiriwa nedare nhau yavo yekupfurwa kwevanhu vanokwana vatanhatu isina kutongwa
machechi emuzimbabwe ari kukurudzira kuti vamunangagwa vatambanudze zvechokwadi ruoko rwavo vachikoka zviri pachena vachamisa kuti vashande vose nekuti vaviri ava vane rutsigiro rwakaenzana pachitariswa zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika ndakamirira studio 7 mujohannesburg south africa ndini More Blessing Munjoma.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakasangana nezuro negurukota rekuGermany rinoona nezvekudyidzana munyaya dzehupfumi pamwe nebudiriro vaGerd Müller vakabvumirana kuumba komisheni yechaona nezvekusimbaradza ukama nekudyidzana pakati penyika mbiri idzi. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavo vaChinamasa vakati vakafara kushanyirwa navaMula vakati vakataura nyaya dzakawanda dzinosanganisira kuzvidzana kwenyika mbiri idzi chikwereti cheZimbabwe kuGermany zvirango zvehupfumi pamwe nekuti Zimbabwe itange zvekare kuwana rutsigiro rwemari neunyanzvi kubva kuGermany vakatiwo vakazeya zvimwe zvingaitwe neZimbabwe kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo kune dzimwe nyika nemasangano epasi rose pamwe nekuti igadziridze ukama hwayo nenyika dzepasi rose
tataurawo nyaya yemalines of credit Germany ndiyo nyika yaitipa mari yechikwerete yakawanda pasati pava nemasanctions saka tiri kuda kuti titange kupiwa chikwereti zvakare Saka tawirirana kuti tiumbe joint commission pakati pedu neGermany uye tingafare chose kana commission ikatanga kuita misangano nekukasika.
Vachinamasa vakati vakabvumiranawo kushanda pamwe chete panyaya yekudzidzisa vanhu zvidzidzo zvemabasa emaoko kana kuti vocational training nechinangwa chekuti vanhu vakwanise kuzvishandira pamwe nekupinza vamwe mabasa. Zimbabwe yakatarirwa zvirango zveupfumi nenyika dzekumavirira dzakaita seAmerica, Australia nenyika dzekuEurope nekuda kweutongi hweudzvanyiriri, kutyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita sarudzo dzisina kujeka. Vamula vakati vakafara kuuya kuZimbabwe mushure mekunge Zimbabwe yagadza mutungamiriri mutsva zvichitevera sarudzo dzemwedzi wapfuura idzo dzakazosimbiswa nedare repamusorosoro munyika. Vakati zvakakosha kuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaite zvavakavimbisa kuita zvekuremekedza kodzero dzevanhu kusanganisira mapato anopikisa pamwe nekuremekedza nekutevedza mitongo yematare edzimhosva. Vamula vakati Germany nedunhu rese reEurope vanoda runyararo muZimbabwe, ndosaka vachida kuti vaMnangagwa vaite zvavakavimbisa. Vakatiwo Germany inoda kuona upenyu hwevanhu vekumaruwa huchisimudzirwa, ndosaka iri kuda kushanda neZimbabwe mukusimudzira ruzivo rwevanhu pamabasa emaoko. Vakatiwo joint commission yavachaumba neZimbabwe ichaziya zvese zvingaitwe uye kuti Germany ingabatsire sei vanhu vemuZimbabwe kuti vabudirire. Zvichakadai nyanzvi munyaya dzemutemo dzinoti kunyange hazvo makurukota vaMnangagwa ari kuramba achiita basa ravo ari kuita izvi zviri kunze kwemutemo sezvo mutemo uchiti zvigaro zvavo zvinopera panogadzwa mutungamiriri wenyika mushure mesarudzo. Izvi zviri mubumbiro remutemo yenyika pasi pesection 108 subsection 1c. vaMnangagwa vakagadzwa kuva mutungamiriri wenyika nemusi wesvondo uye havasati vadoma dare remakurukota avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanhu vatanhatu vari kutyirwa kuti vanogona kunge vakatsva vakafirawo matura eGrand Marketing Board kana kuti GMB kuLions Den kuMashonaland and West. Atashigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vari kufungidzirwa vakatsvira mumoto vashandi veGMB vaitsvaira matura. Gurukota rezvekurima vaPerenzi Shiri varamba kutaura nezveuwandu hwevanhu vakafa vachiti vachazivisa veruzhinji kana vapedza kutsvaga vanhu mumatura ose. Vashiri vakati pari zvino havazive chakakonzeresa kuputika kwakaitika, kunyange vamwe vachiti zvakakonzerwa nekusafamba zvakanaka kwemagesi. Mumwe anga ari pedyo nematura paakaputika ndivaTimothy Tinaro vanogara muLions Den. VaTinaro vanotsanangira zvakaitika.
Kunze kungoti zvinhu zvandishoka, because impact indaingwa ndiri pabike ndichitobva kumuti then nematebris zvabva paputika pacho zvinotyisa, because imwe chinhu ndichi chikongrete block chinorema bhoti angoti about 5 tons choshiki chabva papozi chichithrow away ekungabva about 20 meters away ndinoone nevana vabva kuzimplas aathe helping vapinda mukati varimo vari kureti.
VaTinaro vanoti vaona mitumbi mitatu uye mumwe anonzi afa achienda kuchipatara chemuchinhoi.
Vanhu vafaini vandaona confirmed before. One ari kuenda kuchipatara ndingangoti ndiya wech 4 ari kunzi wech 4 ende mabenzi avo anoratidza kuti ndeye gasi machira vaita vanhuiza vese vafa. Nivaenda kuchipatara vangachiratidza kuti igasi ravapisa.
Vanhu vatatu vakaburitswa vari vapenyu vakaendeswa kuchipatara chemuchinhoi, asi mumwe wavo ainge akanyanya kutsva akaendeswa kuchipatara chepare renyatwa. Matura ekuLions Den ndiwo akakurisa munyika yose. Ndakamirira Studio 7 kuLions Den, ndini Ata Chiguriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na 5pm. Musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Vaimbo wa miriru weza anu PF mudare paramende Kurushinga wawanda Mashange wakadzingwa mbato iri mukupera kwegorera pera vachinzi vainge vari muchikwata che G40 chaitsigira vaimbo wa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanoti vakadzingwa papurazi ravo repabwino farm kubindura zvisiri pamutemo. Vamashange vanga vachinetsana zvikuru navatinashe Matangira mwana wenhengo yedare reparamende inomirira Zano PF kubindura South varemigious Matangira. Vamashange vanoti wenyaya yekudzingwa iyi yakawedzerwa nekuda kwekupindira kwegurukota rezveminda vaParents Shiri. Studio 7 aina kukwanisa kubata vashiri kana vatinashe Matangira panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu wa Studio 7 abata vamashange.
Purazi kwangu ndakapuwa offer letter 2014. Offer letter yanga ine hectareji ine 239 ndikandoshoiwa nevanhukuministry ndikandogara zviri pamutemo and pesa apa ndaandiri kupurazi. So 2015 tine mwana wa Honorable Matangira anodzinase Matangira akabva auya akabva invest another section of the farm ndokubva agara ipapo pa 2015, 2016, 2017. Then the issue was not solved ikabva nda approach the Nesta, the Minister of Land vamombeshora vakati anofanira kubva ipapo osadyiwa another piece of land oenda ipapo since my farm is below the maximum farm size that one and any more and less than 450 hectares in the 239. So I was surprised. Then after that in the Tora issue is the Apana Sangach Pampa, I have taken this issue to end an eye court for icon apply for eviction 2018. So the issue was before the court, the Renda court for icon to start 28 May, the Magwetangu, Netbetoraki. I caught Saka. The issue was before the court, there was clear judgment. Also, and the Kanyura Land Commission, we are good to run the issue, my land, yes, not the Minister of Land. Saka, the Land Commission, I got this issue before the court, the Kumida outcome here, the court. So I was surprised yesterday, the Kanyura and the Provincial Land Office announced that there, as indeed in the Shike was found, so they withdraw here, the Famurang, while the issue was. Before the court.
Saka vakakuudza here kuti sei vanga vakutora Brazil?
Hapana zvikonzero zvine musoro Blessing zvakataurwa. It's just mere political victimization. You know, the Minister of Lands in the Parents Shiri, he imposed by the Senator Kurushinga, and it happened to be I was the former MP of Kurushinga constituents. And the contest under NPF Kurushinga constituents. Like I think this is just a mere political victimization. Because I think if you are someone who is level-headed, Arugutera rule of law, there was no need for the minister to either rush to make such kind of decision. One, the issue was before the court for High Court. And secondly, Tine voted against the parliament. The Land Commission iri kuti yakuongorora nyaya dzese dzokunetsana dzokusakawadzana kuri kuitika kumapurazi.
Makadzokera here kumatare kunoti nyaya iyi kunyange yanga isati yaziyiwa purazi racho ratorwa?
Yeah, those and that is I'm going to that I've engaged my lawyers to get a appeal against that decision. But the decision I've got that conditional right you wouldn't want a farm as a Zimbabwean. And I'm being surprised that this kind of administration yes, we had the Amai Mujuru Pagabudam sanity of a praza or anagrabatwa. We see Wakawa Mwakam for Zimbo Anam Changba, we can name Wanam Changba, Wana, Brigadia, Gripam Tambara, Baruku NPP, Panama Praza or Akabatwa. Awando Akuti, Anenga Sugu and Ranao, they will find a way to punish.
Asi tiri kuona kuti ndo zvimwe chete zvinenge zviri kutaurwa kuti varida kuitawo mapraza avamugabe vacho.
Yeah, I that much I'm rungozviona zvirungo circulator in the media, but inini handina moti kufarm. Kana vari vada kuzviita chaizvo ngavataikuwo vese vane mapraza mairi matatu, they are known. They should first surrender mapraza avainawo mairi matatu so that maZimbabweans asina mapraza owana minda.
Vaimbo wa miri wezano PF mudare reparamende Kurushinga Kumashandalen Central Wawanda Mashange vanga vari parunare Kurushinga kwa kare na Blessing Zulu Studio 7. Sangano refema in early warning systems network kana kuti FuseNet raburisa mashoko yekuti Zimbabwe yakatarisana nekushaikwa kwemvura inokwanira zvirimwa mwaka uno kusvika muna kurume 2019. FuseNet inoti chibage chichashaikwa munzvimbo dzinosanganisira Matabeleland North nemamwe matunhu ari kuchamhembe kwenyika. Nyanzvi mune zvekurima nemamiriro ekunze uye vachishanda nesangano reTrade and Industrial Policy Strategies Dr. Shakespeare Mudombi vanoti hurumende inofanira kukurumidza kupa vanhu mbeu dzinogona kurarama nemvura shoma uye mbeu dzezvirimwa zvinokurumidza kuibva. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Mudombi kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Panyaya yekutarisana nenyaya mvura ingangoita shoma iyi tingangoitarisa mucontext yeEl Nino zvinova zvinorelata pakuti zvino affecta ma region yakati kurei zvichikonzerwa nekuchinja kwemamiriro ekunze. Saka zvino resulta in mvura shoma inenge yakunaya or in some areas mvura anogona kupetsera kuwana mvura yakawanda, but nekutarisana kwefocus yatinayo kuratidza kuti Southern Africa inenge ine mvura shoma, particularly Zimbabwe inenge ichizowana mvura shoma, izvo zvicha affecta zvirimwa zvedu nezvipfuyo zvedu.
Nyika ingagadzirira sei kuti zvisanyanya kurwadza?
Pane nzira dzakatowanda dzekuti nyika ingagadzirira kuredusa maeffects acho atingatarisana nawo. Particularly tikatarisa pane maorgans siri atingatarisa ekuti kugovernment totiwo kumafarmers totiwo kunevanopa ruzivo rwezvokurima vanhu tungati maextension workers. Government ingabetsera zvakanyanya kunyanya pakuita kuti varimi vedu vave ne up to date information yekuti vangadzivirira sei kana kuti vangaredusa sei ii risk yavangawana pamvura shoma iyi. Saka chokutanga varimi vedu vanonyanya kuda information, saka government ipapo through the weather forecasting services vanoda information, particularly information inotarisa munguva refu neinformation inotarisa panguva yakati dopokei zvingava zvokuti short term pachirungu anomati long term focus nema short term focus. Saka iyo information yekuti mafarmers vanoida yekuti vagadzire pakurima. Then chimwe chinhu chiri important chekuti hurumende inofarwa kubetsera ndechekuti mafarmers ave nema inputs anoindirana nemamiriro ekunze waya, particularly zvatingati ma drought resistant crops and also ma atinoti mbeu dziya dzinokurumidza kuibva dzekuti kunyange kuri kuti kukazeta zvako kunyanya kuoma kumberuko vanokwanisa kunge vatodyara zvirimwa zvavo zvikakurumidza kuibva. Saka ndo zvinhu zvatinoti zviri critical. And also munguva pfupiwo pane pekuti dzimwe mhuri dzedzakuto netsekana nenzara ipapo hurumende inogona kuvadetsera nechikafu kuti vakwanise kunge vachishanda paminda yavo vane chikafu chakakwana.
Nyaya iyi inogona kudzivirirwa here?
Kuidzivirira inonetsa kudzivirira nenyaya yokuti pamaresponses atinotarisira patinoti kokuchinja kokunze kune pachirungu yavanoti mitigation nemwe inonzi adaptation. Asi nenyaya yokuti taakutosangana nemaeffects ana ekuchinja kwekunze munguva pfupi hatiri nayo hatikwanisi kudzivirira zvinhu izvi, asi chatinokwanisa kuita kureducer maimpacts acho. Ndopanozopinda mamezures akaita sewaya yekushandisa kudiridzira zvinana irrigation izvozvo oro kushandisa zvirimwa zvinokwanisa kuresistawo kumvura shoma. Izvozvo zvinoita kuti tireduce the risk yatinowana kubva kuclimate change. Saka chiripo ndechokuti mafarmers edu chatinomakurudzira ndechokuti adini aadapte kungava iko kuti vangaita manzira idzodzi dzinoita kuti dzireduce maeffects ekuchinja kwemamiriro ekunze waya.
Nyanzvi mune zvekurima vachishanda nesangano reTrade and Industrial Policy Strategies Dr. Shakespeare Mudombi vari parunayaro muPretoria, South Africa, natanonoka wande weStudio 7. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kuparura chirongwa chekurima cheAgribusiness Conference nhasi kunhandare yeHarare Showgrounds muHarare, uko kuri kutarisirwa kusangana vemabhizimusi, varimi pamwe nevehurumende kusanganisirawo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Dingindira regore rino rinotarisa kubva kwezvirimwa muminda zvichipinda mumaindastiri uye kubatanidza mapoka maviri aya mune zvebudiriro kana kuti field to industry, produce, connect and develop. Mwe vatevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Muhadzi vari kutarisirwawo kuve munyarikani akakokwa kuzotaura pamusangano wevarimi nevemigodhi weMinex. Mukutarisa nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvekurima vachishanda nesangano reTotal Farm Solutions vatapiwa Mugabe.
Agricultural show zvainobatsira ndezvekuti inguva yekuti varimi vanouya vachizodzidza. Agriculture inoramba ichichinja mwaka nemwaka. So paagricultural show apa makampanies anouya nematechnology akasiyana siyana anobatsira varimi. So zvakakosha kuti varimi vange vachiuya vachidzidza zvinyowani nemamethods ari nani anobatsira pakurima kuti gohwo ravo rizonge richivandudzika.
Totarisawo vemakambani anoshanda nezvine chekuita nevarimi, vane here bhizinesi nemikana yekuvandudza zvavanoita yavanowana muchitiko ichi?
Uyu ndo mukana wakanaka wekuti vari vanotengesa zvavanotengesa vemakambani vakwanise kusangana nevarimi vakawanda panzvimbo imwe chete vachivaratidzawo zvavanoita. So it's mukana wakanaka wekuti vanotengesa vatengese kune varimi vanenge vaungana panzvimbo imwe chete.
Kuno zvimwe zvakawanda wanda zvinenge zvichiitika pasi rose zvakafanana nana global warming, kuchinja kuri kuita pasi rose munyaya dzemamiriro ekunze. Kune here vanouyawo vachidzidzisa vachitaura nezvazvo izvi zvichibatsira varimi?
Hongu ndomukana wacho vanouya vakasiyana siyana kunze kwenyika vachinge vachizotaura nevarimi vachivadzidzisa about maproducts anowanika kunze kwenyika uyezve zviri kuchinja zviri kushanduka munyaya dzeagriculture pasi rose. Saka mukana wakanaka wekuti vanenge vachiuya vanokwanisa kusangana nazvo izvozvo izvi. Uyezve kana varimi vachiuya panzvimbo imwe chete ine makambani akawanda zvinovasevhera macosts pane kuti vazofamba kumakambani akasiyana siyana akapararira nyika yose, vakauya panzvimbo imwe chete vanosangana nemakambani akawanda wanda zvichivabatsira ivo varimi kurijisa makosi ekufamba vachitsvaga zvavanotsvaga.
Imi senyanzvi mune nyaya dzezvekurima, zvikurudziro yamuri kukanda kuvarimi nenguva yatiri nepane mwaka ndeyekuti kudii?
Kurudziro ndeyekuti varimi ngavagadzirire kunyanya nyaya dzekutora masoil samples. Ivhu redu rinoda kutariswa, rinoda kuvhenekwa. Ngavavheneke nguva ichiripo mwaka usati wasvika kuti vazive zvinoda kupinda muvhu ravo, vasaita zvekurima vachiita zvekufembera fembera kana kukanda hakata.
Vanga vari nyanzvi mune zvekurima vachishanda nesangano reTotal Farm Solutions vatapiwa mugabe vari parunhare vachitaura naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanokurudzira mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa kutambira mutongo akabuda mudare redzimhosva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Sandikile Musanga.